Pocket yapera, tabarura chupu, pressure ya uya, pamba pana chuni. Mageta enda vana vakuda makatuni, inine modiwa tikudao honeymoon.
Zvaka tinya zvaka tense, zvaka wanda zvikuleka. Zita renyu ishe tino shete, osha iri kuda kunditera, mamero wari kuda kundichera. But in denial we ndaka tensa, da pota ndoda denga msandipena. My struggle, your struggle, we struggle, they struggle, who struggle, who struggle, us. My God, it's Satan, we see they don't care what to do, man, the freedom is a must.
Pamene chimauka, tiamba kupembela, zimene chimaesa, muzoti komborera, patinongo mukira, tutanga kunamata. Zosezwa tichaita, muzoti komborera.
Pocket yapera, tabarura chupu, pressure ya uya, pamba pana chuni. Mageta enda vana vakuda makatuni, inine modiwa tikudao honeymoon.
Zvaka tinya zvaka tense, zvaka wanda zvikuleka. Zita renyu ishe tino shete, osha iri kuda kunditera, mamero wari kuda kundichera. But in denial we ndaka tensa, da pota ndoda denga msandipena.
My struggle, your struggle, we struggle, they struggle, who struggle, us. My God, it's Satan, we see they don't care what to do, man, the freedom is a must.
Pamene chimauka, tiamba kupembela, zimene chimaesa, muzoti komborera, patinongo mukira, tutanga kunamata. Zosezwa tichaita, muzoti komborera.
Pocket yapera, tabarura chupu, pressure ya uya, pamba pana chuni. Mageta enda vana vakuda makatuni, inine modiwa tikudao honeymoon.
Zvaka tinya zvaka tense, zvaka wanda zvikuleka. Zita renyu ishe tino shete, osha iri kuda kunditera, mamero wari kuda kundichera. But in denial we ndaka tensa, da pota ndoda denga msandipena.
My struggle, your struggle, we struggle, they struggle, who struggle, us. My God, it's Satan, we see they don't care what to do, man, the freedom is a must.
Pamene chimauka, tiamba kupembela, zimene chimaesa, muzoti komborera, patinongo mukira, tutanga kunamata. Zosezwa tichaita, muzoti komborera.
ZWAP.com.